Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri muswe chipiri Gunyana 3/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Angoonese kuti vakaedza nepavanogona napo they can do better than that because kana zvinhu zvichikuta ma 900% ma 500% tikatasa ndongotora semembaniso we40 and 50 cents zvinoya kuita $5 so the 500 increment yob wanzi uri kupiwa 60%. So ukatasa musiyano uripo pe 60% ne 500% hatingagone kuti tirambe tichi can't continue subsidizing the employer.
Mushure mekukundikana kwenhaurirani pakati pavo nehurumende, vana chiremba muZimbabwe vanoti vari kuramwa mabasa kutanga nhasi.
Taisusu sevagari taikumbiriso kuti kana vaongorori yatinoti audit kana foreign yatinoti audit ngaiuye mumusha wechitungwisa iongorori kana paine vane mhosva dzavo ngavabati ngavatongwe nemhosva dzavo.
Rimwe sangano revagari vemuchitungwiza roshedzera vanoongorora mabhuku kana kuti maauditors kuti vauye kuzotarisa mabhuku ekanzuru yechitungwiza. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanoti kutanga nhasi vanenge voramwa mabasa. Dr. Magombei vanoti hurumende yakamboedza kuita nhaurirano navo nezuro asi pakashaya kuwirirana. Vanoti pane kuwedzerwa mari, vari kushishidzirwa nevasori. Mukwezera nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata Dr. Magombei.
Hatina kuwirirana kuti vange vachiwedzera muhoro wedu kuti tinge tichidzoka kubasa. Asi kuti ngotiudza chete kungoti zvine malegal implications akadini uye zvekuti muhoro wedu unenge usasauyi kana tikaita 5 days tisingauyi kubasa.
Saka imi muri kuti kudii nezvavari kutaura izvi?
Aiwa izvozvozvo ndo zvatiri kuti isusu yes is a threat but hatinga mwe poison nekuti tine nyota. Kana vangoti vanogura muhore iwoyo zvinenge zviripo, asi tinokumbira kuti vange vachiramba vachiendera mberi nekutarisa muhoro wedu kuti uchange wakamira zvakadii kuti vachitarisa nezvatiri kuda zvacho.
Asika ivo vehurumende vari kuti vakamboedza chiremba kuti vakupei mari vachitiwo naivowo havana mari.
Angoonese kuti vakaedza nepavanogona napo they can do better than that because kana zvinhu zvichikuta ma 900% ma 500% tikatasa ndongotora semembaniso we40 and 50 cents zvinoya kuita $5 so the 500 increment yob wanzi uri kupiwa 60%. So ukatasa musiyano uripo pe 60% ne 500% hatingagone kuti tirambe tichi can't continue subsidizing the employer. That's what I can say.
Mukairamwa mabasa hazvizokanganise here varwere venyu?
Zvechokwadi zvinokanganisa ende taifungidzira kuti kana dai bandiko reutano rakavakosherawo semakoshero arinotiitira isusu vezveutano vaikurumidza vazviongorora but it seems as if it's not isiyo priority yavo, vane mapriorities mamwe anenge ari nani.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana chiremba vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori, zviri kufamba sei?
Yes, vasori vari kuti chikidzira zvechokwadi Tuku gamuchira nare dhiku tichizira kuti vano vachati roa vachati uraya zvakare tukuti kana vari kuti tichizira kudaro havasi kutichizira munhu umwe chete nekuti isusu tinongori utungamiriri asi vari kutichizira zvido zvemachiremba ese saka izvozvozvo zvinotipa simba rakawanda rekuti tinge tichinzwa takatonesa kuenda kubasa kwacho nekuti kana isusu tichipa majenini content and iwo ufunga kuti tichizira handiwo mise chinhu chakanaka
saka vari kukutyisidzirai vachiita zvekudii chaizvo
zvekutifonera nekutisendera matext mathreatening text
mambo mangarairi kumapurisa kuti muri kutyisidzirwa
ndizvozvo takaita mapolice report but asati tapedza kuwafambira vamwe vedu
mapurisa ari kuti kudii
izvozvo handingagone kuti ndikupei kuti position yedu yakamira sei regarding that asi tikataura rimwe ramazuva ndingagona kukuudzai tapedza kwake nekuti vamwe tasati taitanga zvakanaka
maimbochema chemawo kuti muzvipatara hamuna mishonga yaamo here zvakamira sei
muzvipatara mishonga irimo ichisiko imari chete
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu. Sangano revagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrest rinoti zviri kuitika mukanzuro yeguta ravo zvinoshatirisa nekuti makanzura nevakuru veguta vari kupedza nguva pachipomerana mhosva nekurwa pachavo asi guta riri mumatambudziko mazhinji anoda kugadziriswa mutungamiriri wechitrest muzvare Alice Kuvheya audza Studio 7 kuti sangano ravo rinoda kuti pauye vanoongorora mabhuku eguta iri kana kuti maauditors kuti zvinhu zvese zvitwasanudzwe uye kuti vanhu vakasarudzwa vaite basa rekugadzirisa zvinhu muguta iri izvi zvinotevera kurohwa kwameya wedhorobha rechitungwiza valove more michael nevanonzi ndevechidiki vezanu pf mushure mekunge vanzi vamisa basa town clerk weguta iri vageorge makunde muzvare kuvheya ati anenge abatwa aine mhosva anofanirwa kusungwa tabata muzvare kuvheya kuti tinzwe nezvenyaya iyi
sevagari vechitungwiza tinoona chiri chinhu chinorwadza zvikuru kuti vakuru vedu ava vatakavhotera kana kuti vatakaisa pazvigaro vange vachiwanikwa vachipomerwa mhosva dzakadai dzinova chizvino zviri kudzorera guta rechitungwiza kumashure nematambudziko atiri kusangana nawo vagari vechitungwiza ekuti hakuna mvura uye tiri kubhadhariswa mari kutumirwa mapepa emvura dzatisiri kuona vamwe vaane gore chairo vasina kusemvura vamwe vaane ma6 months mvura isina kubuda mumatepa zvinhu zvinotishungurudza sevagari kuti isusu tiri kutarisira kuti guta redu richawanikwa richisumudzirwa nevatungamiri tonzwa vanhu vaakupomerwa mhosva dzeuori
saka imimi nesangano renyu moita sei nenyaya iyi
isusu sevagari taikumbirisawo kuti kana vaongorori yatinoti audit kana yatinoti audit ngaiuye mumusha wechitungwiza iongorori kana paine vane mhosva dzavo ngavatongwe nemhosva dzavo mararamiro atiri kuita hana kumira zvakanaka izvozvi kune masuweji kune hakuna mvura mabhini haasi kutakurwa uye sechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust taikumbirisawo zvikuru kuti vakuru veguta kunyanya town clerk vamakunde takambozvitaura kare kuti ngavawanikwe kubasa kana zvavaomera ngavasiyire vechidiki vakwanise kuwanikwa vachishanda
makansora enyu amuri kutaura kuti vari kupomerwa mhosva dzeuori vangani uye nyaya dzacho ndedzei
iko zvino vakabuda vakatombonosvika kumapurisa vaviri kusanganisira meya love moma iko vanova kansela wekuward 7 pamwe chete nakansela kuda john wekuward 21 vari kupomerwa mhosva yeuori hwekutengesa stendi yekwachigova nyika kust marys yeservice station pa ndoche ti mastaka buda wa nyangu shazo kwini mamu achiri kubuda ima kantelas asa agasati wa dezi kwa kutuwa no bunduru tuwa kumapulisa saka ndoche rukwiti kwa mno mkutare chitungisa
ko nengo ze sanga ndo renyu zikutishi nenya ya iyi uye iwo makansela acho arikupome wa mosha varikutivo chiyi
chekutanga makansela arikuramba mosha arikutora kuti inyaya dzekuti varikurwisana na town clerk zvinova zvatisita nhasi pakuti town clerk a suspendwa na iwo mea vechitungwisa nengo dzedu dzakangomira kuti dzinzwe chokwadi kuti chokwadi chinoti chiri kuti chokwadi kuti mapurisa akataya kuongorora nyaya yekuti pane horo wakaitika here kana kuti hapana kuti chokwadi chibude ndo zvatamirirawo isusu vagari pamwe chete nevose vatinomira vamira kuti chokwadi kana paina akabawo ngaabatwe nemhosva yake kana pasina akaba woregerwa woramba achienderera mberi nebasa rinova ratakavasarudzira kuti vashande
Awo vanga vari mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kufeya ari parunare kuchitungwiza ne Studio 7. Chombo tarisa zviruma bepanau anasi. Mu Newsday Vanelson Chamisa vanoti va Emerson Mnangagwa vachabva pachigaro semabviro akaita vamwe vanodzvanyiriri vose pasi pano. Daily News rinotaura pamusoro pekuti sei bhiri reZimbabwe Media Commission rakaburiswa muGovernment Gazette risingagudzi vanoshanda munyaya dzezvenhau. MuNewZimbabwe.com inoti vaimbove mutevedzeri wameya veguta reBulawayo vatinashe kambarami vaendesa magwaro kudare guru redzimhosva reSupreme Court vachirwisa mutongo weHigh Court wekuti kusarudzwa kwavakaitwa sakanzura weward 3 gore rapera hakuchatambirwi nemutemo. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Morning vashamarari. Ndinoita madondo kumpumalanga. Ishi, zvino zvinotomira mushe kaizvo. Sisu maforena, ishi. Patiri pamahwani kaizvo, dai zvino. Dai please vara maposa vatimisira mhirizhonga iyi takatobatira matumbu maoko hapana kana kushanda kwakanaka kwatinomboita hakuna mabasa kwatiri kuenda
makadii pastudio 7 ini ndinonzi Bride hurumende yavamunangagwa yatitambudza izvozvi zvinobvumidza kuda kuitisa musangano muHarare MDC vachirambidza iyo hurumende yehudzvinyiriri idhii ingada anga chigona angosiya zvake chigaro asiya chigaro asiyira vanogona kutonga iko zvinozvi vana vezimbabwe votambudza zvakangofanana nekuti tiri muhondo itori hondo yatitiri nayo bhozi kana tichifanichirwere kutemwa nemusoro chete kwagona kutiuraya bhozi munyika muna kana mishonga muzvipatara mvura yacho yaikunwa hatina magetsi munyika hatina saka chekuti ari kutonga chii ari kutongera udzvinyiriri wekuda kuuraya vanhu vese kana ida kuuraya ngaangouraya vanhu vese kamwe chete ongozongoti iye angosara nevanhu vake zampiya
sarangu ndinoitwa mahandsome ndiri kuponokwana kusouth africa ndinobva kumberengwa ini zvenyika yezimbabwe zvaandikandisa mapfumo pasi problemu yandinovona kuvakuru vedu ava vari kuita zvepolitics havatipinza dambudziko wai ivo vachiita politics yekuomesera vanhu politics yavo ndeyekuomesera vanhu haisi yekubetsera vanhu ndeyekuti todira jecha kana uri mukuru wavanhu unoda kutungamirira vanhu wai uchiti unodira jecha iwe uri mukuru unoda kutungamirira vanhu Chamisa ngaure vanhu murombo Mnangagwa ngaure vanhu murombo asati kuvanhu ndinodira jecha achikurudzira kuti vanhu varambe vachitambura isinodochema kuti dai anga atisunungura achitibetsera mukati mechiri matinogara nokuti ii tasvika padambudziko uyezve imi vestudio seven torai mativi ose vanhu muchinzwa zvichemo zvavo zvavanazvo muchitiverengeravo nhau dzedu dzatichikutumirai ndapedza hangu
ndiri Philip pazaka pazaka masvingwa pamasvingwa ndatambura muno varume azva angofanira kuzera kusha kwacho kusha kwacho zano yacho inotori chiororo futi achingokumbira dei vatungamiri muno vahwisisa vangotiregawo tiri muno tikangoshandawo tiri muno zvitinake tigadhirisewo tingozvingomhere zvimbudzi kumusha yazodzingwaona pekundotangira akuzi kusha kwacho zano yacho inotori wese muno noumborobho wako omboregera omboshanda ozorobwa uri oshanda pakaipa tongotosiyira zvekumusiki
kwana mukoma jonga nemimezo vanhu makateerera mbonga mbonga kuno kujoni kwatiri atourayiwa seuku asi izvi zvinotangawo nekumusha kwedu mapurisa amboti risipekiti hazvina kumbotishamisa nekuti vanozova kuti hatina kana kwokumhanyira saka nevava kutirova kutipurapura kunge mbudzi dzapinda mugadheni hatiri kurohwa haikona mbichana kwete zvamuri kunzwa izvi izvi muri kuti hazvokunzwa bvunzai isu tiri kuona tiri kurohwa nekuti vanozova kuti hatina kwokumhanyira vanozova kuti kumusha kweduko mapurisa anotirova futi chaizvo zvino tinosvikepiko tichirohwa kudai nai weduwe sezvinoita mapurisa ekumusha kwedu anorowa zvinezvinezvi hanzi varowei havana kana vanhu vanombovamiririra kana vanhu zvavari kunyepa havachiti hanzi vesadhaki vakuru venyika dzedu hapana vanotoziva kuti hapana nekuti vakuru venyika vedu havana basa nesu vari kutofara vachiona tichirohwa so
pamusoro yestudio nhau inonetsa ngekuti mona mira ta zvinhu muno pakahurepo zvinhu zvangomira manyama amire nerongo handiseka izvi pari zvino nditiende gaitebrid ndovhara matraki anobva kuno kusouth africa anoenda kune dzimwe nyika dzakafana nemalawi zambia zimbabwe hapana chinokwanisa kubuda nenhau yekuti tikade kutanga izvozvo kuzimbabwe tava kuunzirwa masoja nemapurisa saka nyaya dzakadai dzinogadzisisa sei dzinotonetsa kudzigadzisisa saka isu tofa here tiri kuno iriyo nzvimbo nemunhu wese wokumusha upi noupi tikada kutasa zimbabwe yese mukuru wakaita zimbabwe misha mishoma muraini nemwana asiri muno kusouth africa saka handizivi kuti vanganzwa sei vanhu vakadari pako
makadii vose matima nhaunyika vose imini to tapiwa mulambo inobva kwacheche isu tarwadziva chokwadi chakanaka tiri muno south africa zvinhu zvakatiomera everyday tinorarama nekutiza tinosuwira dai nyika yedu ikanakavo tidzokere kumba tine mapepa zedu akakwana tine madigiri edu ekuzvikoro chipinge patinogara kwo kuchipinge kune zvinhu zviri zvakakwana but hakuna upenyu kwatiri kuno kutiri kurwadziva sekune sikati tofanire kupana kana chinhu chatinoti chatinoti chiri nani ingetwa kutapiwa mulambo from chipinge tatenda
kuti kwamuri mweshe vana mukoma jonga vana mukoma tanonoka hwande ndichiti kwamuri ikoko ndichiti tanzwa muno musouth africa tanzwa nokushungurudzwa nemasouth africa tanzwa dai maindipurera audio yangu iyoyi tarwadziwa zvisikaiti tanzwa kuno kwakusi kumbogarika kwaona zviri kuitika kunoko dai nyika yedu yaivawo iri nyika inotarisika inoitika kuti munhu ungandotambura uri kumba vamwe taienda kudzimba kwedu tikandotambura tiriko kundofira kumba kwedu muno hamusi kugarika muno ndiri muno mujohannesburg muno inoitwa muzamana
avo vange vari vateereri vestudio seven vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio seven tinokukokai kuti mutitumira mazwi enyu pa WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komishina wevapoteri kana kuti United Nations High Commission for Refugees vaFilippo Grandi vari kukurudzira hurumende yeIndia kuti ione kuti hapana mugari wemudunhu reAssam anonzi haana nyika yaanobva. MuAssam munogara mamirioni maviri evanhu vakabviswa pamabhuku ezvazvarwa zvedunhu iri nehurumende yeIndia, izvo zvinogona kusiya vasisina nyika yavanoti ndeyavo. VaGrand vanoti nyika yeIndia ine kodzero yekuti chizvarwa chayo ndechipi, asi vanoti zvakaitwa izvi zvinogona kukonzera mamwe matambudziko makuru. Hurumende yeCameroon inoti nhasi ichazarura zvikoro zvinopfuura zviuru zvina nemazana mashanu mumatunhu ayo anotaura chirungu. Zvikoro izvi zvakange zvavharwa mukurwisana kwehurumende nevarwi vanoda kuzvitonga kuzere kwematunhu aya, asi varwi ava vanoti havazobvumidza kuzarurwa kwechikoro kana chimwe chete zvacho kusvika mukuru wavo nevamwe vapfumbamwe vakatongerwa kugara mujere upenyu hwavo hwese vasunungurwa. Varwi ava vakatokuvadza varayiridzi vapfumbamwe vakange vasina kuvateerera. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dutu mpengo Hurricane Dorian, iro rinonzi rakaparadza zvakanyanya chitsuwa cheBahamas chiri munyanza yeAtlantic Ocean, raitarisirwa kurova matunhu eAmerica anoti Florida, Georgia, pamwe neNorth Carolina neSouth Carolina nezuro manheru, rozosvikawo kumatunhu ari kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica mukupera kwesvondo. Dutu mpengo iri rinonzi rakatanga riine ukasha hwecategory 5 rikazodzikira kuenda pacategory 4 uye riri kutarisirwa kudzokera kuenda pacategory 3 ne 2 parinenge ropinda nechomukati nenyika richibva kumahombekombe kwariri kurova. Sangano reAmerican Red Cross rinofungidzira kuti vanhu vangangosvika mamirioni gumi nemapfumbamwe vari mumatunhu anogona kukanganiswa nedutu mpengo iri muAmerica, zviuru makumi mashanu zviri muFlorida, Georgia neSouth Carolina, zvizhinji zvinogona kuzoda rubatsiro rwekupugara nekukasika. Kuti tinze nezvedutu mpengo iri, jonga kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMetro Beach mudunhu reSouth Carolina vaPromise Sunday.
Tiri panguva yekuti tirikungotarisira kwatiri kumaCarolinas kunoku vari kutarisira kuti ivo musi wechina kuma2 dzemakuseni ndoparinozvikwanisa kusvika kunoku, asi tiri kutarisira kuti zvinogona kunge rasvika kunzvimbo dzakaita serana West Palm Beach dzekunana Florida.
Tinoziva kuti Florida inzvimbo yamakambogara. Kune zvizvarwa zveZimbabwe here zvamunoziva zvingadai zviri munzira yeHurricane Dorian?
Variko zvizvarwa zveZimbabwe zviriko, vamwe tanga tichitotaura navo mangwanani anhasi, vanga varivo mubishi rekuita kwatinoti kuita board dzimba, nekuti kana maHurricane achiuya tinondotenga mapuranga tovhara mahwindo tokomerera mapuranga maboard kuitira kuti dutu mpengo risapwanye mahwindo zichipinda mudzimba. Saka vamwe vatataura navo vanga vari mubishi rekutogadzirira dzimba dzavo, vamwe vachizotiwo vapedza kudaro vachapinda mumugwagwa vaakubudawo kubva kueast coast yekuFlorida kunana West Palm vachitizira kuenda kuwest coast kunana Tampa kuti vambonogara vari ikoko kusvika dutu mpengo rapfuura.
Imi muri munzvimbo ipiwo muSouth Carolina uye matanho apiwo ekudzivirira dutu mpengo iri hamuri kutorawo ikoko?
Tiri munonzi muMetro Beach muSouth Carolina. Kunoku emergency department inotiudza kuti nzvimbo dzamakagara dziri recommended here kuti muite evacuate, zvichienderana nekuti makagara pedyo pedyo nenyanza here kana kuti muri mukati meland. Saka isu medu patakagara pamusha patiri tiri muzone C. Zone C ya irikunzi yo hapana midi zvapo yekuti tiite evacuate. Asi vanenge vachitarisa vachionawo kufamba kunenge kuchiita dutu mupengo iroro kana kuri kunze ratakura ukasha hwakati wandei vakafunga kuti pamwe matiri imomo tinenge taamudambudziko. Vanogara vatiudza paine nguva kuti tisudunge.
Saka pari nhasi hamusati maudzwa kuti munge muchibva munzvimbo dzamugere?
Aiwa, pari nhasi meseji yasvika ndeyekuti iyo vanhu vari muzone A vanofanira kunge vachievacuata, asi isusu vari kuzone C tanzizvo tichiri raidhi redu hapo kwatiri hakuna kuipa. Saka hatakangogara hedu, asi tinotarisira kuti kana tichinge tangonziwo maakufanira kuevacuata, izvozvi mabheke machangani bheke edu takatorongedza kudhara. Saka tongomirira kuti tikangofambe totokanda mudzimotikari totofamba. Ameno tichafona kuna DC uku pamwe tinogona kuwana kwekunotizirawo.
Tinomboona vamwe vachiti kana vakanzi ibvai munzvimbo dzamune mugere vachiramba kubva. Kana kuZimbabwe tinoona vamwe vachiramba kubva vachitaiwa hatikwanise kusiya angava makuvana sekuru wedu kana kusiya zvinhu zvangu zvandei nazvo. Imiwo muri kusanganawo here muno muAmerica nevamwe vane matambudziko ekuti vanoramba kubva munzvimbo dzinenge dzichitarisana nedambudziko iri?
Variko vamwe vanodaro, asi kazhinji zvatinoona ndezvekuti vazhinji vanorega kusuduruka. Kunenge kusiri kuti pane zvishumo zvinangwa zvavo, asi vazhinji kunenge kuri kushayiwa nzira dzokufamba nadzo. Vamwe vanogona kunge vasina mari dzekuti vapinde mapetro nekunotsvaga mahotera kuko kunzvimbo dziri kure. Tinozoona kuti vamwe vanogona kubva vagarawo panzvimbo ipapo. Kwozoitawo macounties esaya vanozotsvagawo kana painenge paine mabuildings ari secure akaita sezvikoro, avanotorawo kuti ndiwo mashelters zvichiitira kuti vanotiwo vanhu vasiri kukwanisa kutiza endai pachikoro chakati munogara muri ipapo, kuita kuti vanhu vange vakagara panzvimbo imwe chete kana pakaita maemergency vanhu ivavo pavanenge vari panenge paine kana vana machiremba vanenge vari padhuze. Uyezve hurumende inenge ichiziva kuti apa ndopakagarira vanhu kana dambudziko raita ranyanya, hurumende inenge ichiziva pekuna unotora vanhu.
Avo vanga vari vapromise Sunday vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muMetro Beach muSouth Carolina vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Oliver Mchukudzi Rufu ndimadzongonye dzere. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mushure mekukundikana kwenhaurirano pakati pavo nehurumende, vana chiremba muZimbabwe vanoti vari kuramwa mabasa kutanga nhasi. Rimwe sangano revagari vemuchitungwiza roshedzera vanoongorora mabhuku kana kuti maauditors kuti vauye kuzotarisa mabhuku ekanzuro yechitungwiza. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muDashington DC. Ndoti mosara zvakanaka.